Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina mbudzi 8/2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vanodarika makumi mana nevanomwe vakashaya mutsaona nezuro mushure mekunge mabhazi maviri abonderana padyo nekwaRusape. Gweta guru rehurumende kana kuti Attorney General vekuAmerica vaJeff Sessions vasiya basa mushure mokuudzwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump. Vanhukadzi vanoita makumi mapfumbamwe nevatanhatu vakakunda musarudzo dzeparamende dzichangopera kuitwa muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanodarika makumi mana nevanomwe vakashaya mutsaona nezuro mushure mokunge mabhazi maviri anoti Resmart Express neRebolt Cutter abonderana padyo nekwaRusape. Mabhazi aya ange achingodarika patoll gate panzvimbo iyi. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vati kusvika pari zvino mapurisa akakwanisa kuverenga mitumbu yevana vaviri nevanhu vakuru makumi mana nevashanu. Vatiwo mapurisa achiri kuenderera mberi achiferefeta nyaya iyi. Mifananidzo iri kubva panjodzi iyi iri kuratidza kuti vanhu vakawanda vatyoka mitezo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Assistant Commissioner Nyati.
Ofa kwa fanu 47 pabondera na mabhazi maviri, rimwe ranga richienda kwa Mutare rimwe richibva kwa Mutare pa 166 km peak shangopfuura toll gate reRusape tichiuya kuHarare. Tichitaura kudai mapurisa nevamwe vachiri kubatsirana kuatenda.
Mutare wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadza Goliath kuti tunze maonero avo.
Zvatanzwawo nenyaya yekuti tsaona iyi inenge yapaitika head on imwe yakonzereswa ne vavangu vari kweko kwanga tichitanzi pane yenge yachidhonzo futichi pela yazovisununguka here mataurira anga ari kuitawo vamwe vanhu vanga vari ikwekoko nemavhoisi amwe atanga tiri kutumirwawo vanhu vanga vachichema vakwadzwawo mutsaoni imomo nevamwe vanga vari mubhazi imomo vakwarawo. Pamufananidzo yatatumirwa toona vanhu vakatirakatira pasi. Vamwe pane vamwe vanga vakadimbuka makumbo vanga vachitochema mugumbo risisipo. Zvinova zvatirwadza zvakanyanyisisa zvinhu zvanga zvisiri kungotumirwawo. Saka tiri kurwadziwa sesangano rePassengers Association of Zimbabwe kuti nyaya yatogara ichitaura kuti mugwagwa yedu is up to standard zvakare, uyezve tiri kurwadziwa zvakare nehama dzedu dzashaikira mutsaoni iyoyi dzakawandisisa vatinoti vamwe vacho tikada kutarisa vatanga tichiona kuti mabread winners. Tiri kurwadziwa zvakanyanyisisa.
Ko, iko kuzvipatara kuri kuendeswa vakuvarava kune mishonga here?
Nezvino murungoziva zvakaita chipatara zvipatara zvedu hazvina mishonga, hazvina zvinhu zvakawanda. Saka tiri kutokumbira rutsigiro nerubatsiro sePassengers Association of Zimbabwe kuti vana vese veZimbabwe titarisa netsaone idzodzidzi tikwanise kubatsira mavictims nevashayikirwa iye zvinyizvi panguva inii. Tinoti kuvanhu vashayikirwa anga vachima netariro yemwari vaita kuda kwavo kuva vakuvara tinovashwira kupora nekukasira zvakanyanyisisa. But chimwe chitemo chatiri kukumbira kuhurumende inyaya yekuti wakwanisa kuisa mishonga muzvipatara. Mukatarisa zvipatara zvegovernment, vazhinji vakutizira zvipatara zvegovernment vachienda kumamissionary hospital, ndokune mishonga badzi nezvinhu zvakatikwanira zvakakwana. Zvakare tirikumbira kuti bazi remapurisa retraffic vange vachiri pamotikari dzekuti wakwanisa kusvika pamaaccident scene nenguva iripo. Mukatarisa kuti izvinhu zvavari kuhaika kuti vasvika pamaaccident scenes izvi.
Mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gweta guru rehurumende yeAmerica kana kuti Attorney General vaJeff Sessions vasiya basa mushure mokudzwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vanyore tsamba yekusiya basa. VaTrump vange vachigara vachitsoropodza vaSessions kubva zvavarega kuona nezviongororo yakanangana navaTrump nemhuri yavo iri kuitwa navaRobert Mueller. Vachinyora paTwitter, vaTrump vati vasarudza aishanda pasi pavaSessions vaMatthew Whitaker kuti vafanobata chigaro chaAttorney General. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya Attorney General Jeff Sessions inyaya yanga ichingori zvinhu zvekuti mukuru wenyika vaTrump vanga vagara vachida kuzviita kwava nenguva chaizvo. Vanga vasiri kufara neposition yanga yatorwa naJeff Sessions. Saka I think nenyaya yango pangobuda maresults apa zvinogona kunge zvakazviriso zvimwe zvakasivamisa kuti vadzinge vaJeff Sessions. Saka pangobuda maresults pamwe chete nekanenge kakugumbuka, I think vabva vangofunga kuti chiregai vachingozviita.
Ko nguva yacho yavazviita iyi mavhoti asatambopera kuverengwa, munoona sokuti pane zvazvinoreva?
Pane zvinhu zvakati kuti zviri kutaurwa nevanhu zvazvinogona kunge zvichireva, zvinogona kunge zviri runyere kupe. Asi pane nyaya mbiri dziripo. MaDemocrats atora House of Representatives. Saka maDemocrats vari kuda ivo kuprotect vaMueller vanova vari kuita the Russia investigation. Saka House of Representatives ichapinda ichatanga kushanda under the Democratic leadership muna January. Saka ini ndoona sokuti vaTrump vari kuda kumanya kuti vanobata vanodzvanyirira investigation dzavaMueller. Pane shoko iro rinotizo vaMueller next munhu wavanga vakatageta Don Jr. mwana wavaTrump. Saka izvi zvinogona kunge zviri izvo zvimwe zvinhu zviri kuita kuti vaTrump vamanyire kuda kuti vapinze munhu wavo wavanoziva kuti anogona kuzoita rein in kana kwatingati kutsikirira vaMueller kuti vasaenda pamberi nemainvestigations avo. Saka dynamics dziri pamberi apa dzinogona kuva nechimoto.
Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunare muWashington DC. Vanhukadzi vanoita mazana maviri nemakumi matatu nevanomwe vakakwikwidza musarudzo dzeparamende dzichangopera kuitwa muAmerica. Pari zvino vazikanwa kuti vakabudirira vanoita makumi mapfumbamwe nevatanhatu. Vachitaura nevatiri venhau, vanhukadzi ava vaiti paramende kana kuti Congress hapana chairi kuita pamusoro pezvinhu zvinokosheswa nevanhukadzi, kusanganisa zvedzidzo, zveutano, kupinda nekubuda kwevanhu vekunze vekune dzimwe nyika, uye kupindudza mitemo yezvekutengeswa kwepfuti. Vazhinji vechidzimai ava vanoita zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% vakakwikwidza vachitsigira bato remaDemocrats. Sarudzo idzi dzakabudisawo vechidzimai vechitendero chechiMoslem nevechidzimai verudzi rwechiNative American kekutanga. Mune munebe chidzimai vakabudirira ava munowanikwavo vaimbove muchiuto nevamwe vaishanda kuCIA. Zvinotarisirwa kuti panopera kuverengwa mavhoti pachawanikwa vamwe vechidzimai vakakunda musarudzo idzi. Tichadzoka kunyaya iyi zvekare muchirongwa chino chisati chapera. Muchikamu chino tichange tichikuunzirai imwe yemisoro yenhau iri mumapepa emuZimbabwe. Pepa nhau reFinancial Gazette rine nyaya yokumbomiswa kwaitwa kambani yeHwange Colliery mukushanda neZimbabwe Stock Exchange. Herald ine nyaya yenjodzi yauraya vanhu makumi mana nevasere ikakuvadza makumi masere evanhu munzira iri pakati peHarare neMutare. Mupepa iri mune nyaya yezvaitika kudare redzimhosva kuna vasupa mandiwanzira. Newsday ine nyaya pamusoro paPhilip Chiyangwa vanonzi vakashandisa kuti vari kushandisa nzira dzakaipa mukugadzirira sarudzo dzemwedzi unouya. Chronicle ine nyaya yezvibvumirano zvaitwa navamunangagwa nehurumende yekuGini muConakry. Chasvika chikamu chenyu chatinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Zvinotaurwa pachikamu ichi ndezvavanotaura hazvibve kuVoice of America. Ichi chikamu ndechenyu imi vateereri pamunenge muchizvitaurira mega.
Kukwazisai veStudio 7, ndakakundikana kuona hangu message in time, but ndatinditaure zviri kuno kundinonzi gurajena nguva yareba tisingatauri tese. Chikonzero ndokutooma kwezvinhu ikoko. Tiri kuno kugoko zvedu kwane mango zvakaoma wena. 2 liters yemafuta $24, mamashoku 25, bagede reshibage $15, pane vamwe vanochinya 20, bare sipo ndiyo chi $5, shuga 2 kg $5, zvakaoma, hazvitoiti zvinhu zvakanaka zvachose.
Kwazwai vaya vashamarari mose, ini ndinoitwa Nyson Smango, ndiri kuJoburg. Nyaya iri kuitika apa vana mukoma Zvinga nevana mukoma Tawanda muZimbabwe ndiyo nyika isina kana freedom kana hwani. Nyaya iripo President Mugabe vanga vatori nani pane zvavapo izvi. Kozvo zvavapo izvi hazvitaridzi kuti ichiri Zimbabwe here, ihurumende here inofarira vanhu vayo semafarirwo anoitwa muno muSouth Africa nehurumende yemunomu. Huri wakanyanyisa muZimbabwe, huri wakanyanyisa. Ndatenda.
Muri sei vana Jonga navana Tanonoka Hwande? Tokuchendai nekutibatsira nekutipa nyuzi. Tinonase kuti Studio 7 ndomuchete munokwanisa kutipa nyuzi dzinototeerereka, bhikozi vana redu Zimbabwe ava vakatozara zvavo zvokutotaura zvinhu zvokunyepa chete chete. Orit, ini ndonzi Pride Lwayo. Ndoshushikana zvikuru nenyika yeZimbabwe. Ndinokwazikana nevakomana ava vanozviti mawar veterans ava. Vakomana ava vakatore minda kunyanya kwedu kuChipinge uku. Vakatore minda dzanga dziri dzevarungu dziya dziya, vakadzitora kunyanya minda dzemakedemso. Mukedemu kana watooma ka yatove huni, hapana chimwe chavanoita kunze kwokushanda nezviri kurarama. No improvement pafarm, hapana kana mabasa avanopa vanhu. Asi vakatora corruption, government haiperi. Tinongonzwa kuti vana Chombo vakambobatwa nemhosva dzecorruption kuRBZ kwanongedzerwa vamwe futi kuti ava vari kuita zvecorruption. Kuti hapana kana mumwe zvake atakambonzwa kwakambiswa kujeri. Unongonzwa kuti ndanzi asungwa, abviswa mari yechibatiso, zvatopera zvakadaro. Kutishaya kuti zvinhu zvacho zvinombofamba sei.
avo vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana asi mashoko evoice of america tinokukokai kuti mutitumire manzwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga kana zvamuri kuona munzvimbo dzamunogara nhamba iya zvakare 001-202-465-0318 tichiri pamwe chete papo media center yakabatana nevoice of america nhasi vachaita hurukuro kana kuti town hall meeting pacheche chegrowth point kuchipinge zvichataurwa apa zvinosanganisira nyaya dzekubudirira hurukuro idzi dzichaitwa musouthern oasis lodge uye dzichaonekwa dzichiitika live pafacebook yedu nenguva dza 10:30 mangwanani kusvika na 12 nguva yezimbabwe
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera. Chipinge, musi wechina 8 mbudzi, Mutoko, musi wa 15 mbudzi, Harare, musi wa 21 mbudzi, Gwanda, musi wa 26 mbudzi, Lupane, musi wa 28 mbudzi, Toguma neBulawayo, musi wa 30 mbudzi, Sanganai neni Pratsedes Jeremiah, mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pakistan yabudisa kubva mujere vamwe mai vechikristu amai Asia Bibi avo vange vagara mujere kubva muna 2010 vakasungirwa nyaya yokutuka muprofita Muhammad. Vakuru vejere remuguta reMaltan vati amai Bibi vabudiswa vakaendeswa nendege kunzvimbo yakavanda kuitira kuchengetedza upenyu hwavo. Kuitara amai Bibi iro rakatizira kuNetherlands rati ichokwadi kuti amai Bibi vakasunungurwa asi havazivi kwavari. Vakataurwa kuti amai Bibi havana mhosva yavakapara kwakaita mhirizhonga kwemazuva matatu vanhu vechitendero chechimoslem vachida kuti amai Bibi vaurawe. Nezuro umwe murume akatamira kuAmerica achibva kuBangladesh akawanikwa aine mhosva yokuputisa bhombu munofamba zvitima zvepasi muNew York City. Murume uyu Akhed Ula akaramba mashoko ekuti anotsigira varwi veISIS achiti akaputisa bhombi iri ashatiriswa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Muchikamu chino chinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zvichitiudza zvavari kuita kana kuti zvavari kuona. Zvimwe zvezvizvarwa zveZimbabwe zviviri zviri munyika asi pasi pechirongwa cheInternational Visitor Leadership apo vakabatana nedzimwe nyika mukuongorora mafambisirwo esarudzo. Moses Shibaya mumwe weavo vari muchirongwa ichi. Ngatinzwei hurukuro yaita naMavelous Muhlanganya huye weStudio 7.
Ndakauya kuno United States of America neprogram known as International Visitor Leadership Program. Program iyi program yakanangana nekuitwa kwesarudzo. Tikuona zvakawanda pamairirano ne yatingatiyo environment legislative and the legal framework yekuitwa kwesarudzo.
Chirongwa ichi chakatanga rini?
Program iyi yakatanga musi wa 29 October uye zvichapera musi wa 16 November. Veku Africa tiripo 5, Zimbabwe, South Africa, Morocco, nedzimwe nyika mbiri dzandiri kanganwe.
Zvii zvamuri kudzidza pasi pechirongwa ichi?
Programi yakakosha zvikuru nekuti tiri kudzidza zvakawanda pamusoro pekuitwa kwesarudzo.
Zvii zvamakadzidza zvamuri kufungawo kuti zvingazobatsira Zimbabwe mune ramangwana?
Pane zvinhu zvakati wandei zvandafarirawo zvangu zvandaona kuno zvakatisiya nezvatiri kuita kuZimbabwe zvatinoshuvira kuti tinge tichiita sei tichizo kwanisa kuzviitawo kana tichinge tadzokera kumba. Zvakafanana nekuprintwa kwemaballot papers yatingati kutsikiswa kwemapepa ekuvhotera. Zvinoitwa pajekerere zvatingati zviri transparent. Kampani inenge ichiprinta maballot papers iwayo inenge ichizikanwa zvisina kakudhauta kuti mapato anenge vasingaudzwa kuti maballot papers ari kuprintwa kupi. Then totarisa nyaya yemapepa nhau. Mapepa nhau ari kunoku kana midhia yachona yese in general kuti both electronic neprint inenge ichikwanisa kuti inopa mukana kune makandidhetsi ese anenge achikwikidza vanopiwa mukana wekuti vange vachitaurawo nezvemapato avo. Zvazosiyana nezviri kuitika kumusha kuti mamapato haakwanisi kunge achipuhwawo mukana wakaenzana nebato rinenge richitonga pazbc kana coverage yepa Herald. Then totarisa zvinhu zvakaita semajudges. Majudges hongu akafanana nezvatinoita kumusha kuti president ndiye anoapoinda majudges. Asi kuno kana president achinge apoindwa, apoindwa for life. Izvo zvinomupa mukana wekuti achitonga nyaya zvisina kutya kuti ndikanditonga ndakadai ndinozenge ndichidzingwa basa rangu. Zvinhuwo zvatiri kuona izvo zvakanaka zvekuti tinosvira kuti patinodzokera kumba zvinge zviri zvinhu zvatinoita zvatinokwanisa kukurudzira nezvazvo. Then totarisa nyaya yekuti munhu auya musi wekuvhota asiya chitupa kumba kana kuti auya nezvinhu zvisina kukwana zvikwanisiro zvakakwana zvinenge zvichidiwa nevanenge vachivhotesa. Anovhota but haavhote electronically because kuno kwanishandisa electronic voting. Anovhota achishandisa hard copy rebepa. Munhu iyeye anopiwa 7 days wekuti adzoke nedhokumendi raanenge asina ro. Chingava chitupa kana anga akanganwa chitupa kumba anopiwa 7 days dzekuti azodzoka nechitupa chaichiya kuti no ndakavhota but chitupa changu ichi. Vhoti yake inenge yakangoiswa paside. Saka ndiri kufunga kuti kumba kana tikaita saizvozvo kuti munhu because sezvo muhard it means munhu anenge ari pamu pake panenge pari padhuze. Kana achinge akangana chitupa chake anogona kungonzi vhota odzokera. Paanodzoka haachamira muqueue akungouya achiita se achivhota. Saka pane zvinhu zvakati one day zvatiita se zvatiri kudzidza kuti tinokwanisa kutinge tichiita se tichizviita kumba kuti tiite kuti maelections edu anga ari maelections kana kuti dzinge dziri sarudzo dzinotambirwawo nedzimwe nyika dzinge dziri sarudzo dzinofadza munhu wese.
Kopanyaya yemapato anopikisa pane zvamakadzidza here iko kuno vanobatwa sei panguva idzodzi dzesarudzo?
Chimwe chinhu chikundifadza inyaya yemapolitical parties. Vese vari kugutsikana nesystem vasati vasvika pamusi wekuvhota. Takafamba tikaona mapolitical candidates akati wandei munzvimbo dzakasiyana-siyana Washington DC ezvinezvi tiri muColumbus. Tanga tichitaurawo nemacandidates ari kuparticipata musarudzo izvozvo. Vari kugutsikana nesystem kuti no system ichi. Of course panozowanika apo kakunyuta apo naapo but vazhinji vachona unongoona kuti vanhu vari kuita se vari kupinda mutsarudzo vakagutsikana. Saka izvozvo zvinhu zvatiri kushuvirwa kumusha kuti zvinge zvichiita se tichizviimplementawo kuti maelections edu anga ari pari nani. Uyezve nyaya yemareforms isusu tiri kuchema nealignment yeelectoral act neconstitution kuti zvinge zviri aligned. Kunoku hakuna panyaya yelegal system havana magaps akati wandei havanenge vachichema nawo.
Ava vanga vari vaMoses Chibaya vari muchirongwa cheInternational Vista Leadership vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parinhamo kuLas Vegas muAmerica. Muchirongwa chino chinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezvavari kuona kana zviri kuitika muAmerica. Chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe chiri muAmerica ndiDr Chipo Dendere vanoti vanofadzwa zvikuru neuwandu hwevanhukadzi vakakwikwidza uye kukwanisa kukunda musarudzo dzepakati petemu yehurumende dzakaitwa muAmerica nechipiri. Dr. Dendere, avo vanodzidzisa paAmherst College kuMassachusetts, vanoti uyu mucherechedzo wekuti madzimai akashanda zvakanyanya mukuona kuti vapinda musarudzo idzi. Jonga Katemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Dendere akatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nokubudirira kwemadzimai musarudzo idzi.
Vakadzi vakanyanyisa kushanda zvakanyanyisa kuCongress. I think vari 400 vakadzi vakapinda kana tiri kukanganisa. Asi nyange tiri kufara kudaro unoona kuti vakadzi vachiri less than 20% yeCongress. Saka manumbers acho akanaka but haana kunyanya kunaka. Basa richiripo rekuti vakadzi vaiti kuti vawande mukongresi.
Chii chikuru chamungati chakapa mukana wekuti madzimai akati wandei anga achipinda nekubudirira musarudzo idzi?
Kana muchayeuka paka lose election mai Hillary Clinton vakadzi pane masecret groups evapo paFacebook akanga agadzirwa kusupporta mai Hillary Clinton. Kubuda mugroup iroro ndinori stada rimwe remasocial media groups andidostada vakadzi vaishinzi vakatanga kutaura pamagroup iwayo kuti vachada kuzorana for office vachiona zvakanga zvaitika kuna mai Hillary Clinton kuzoitaonaiye metoo movement yanetsa kuti vakadzi vakutaura kuti vanoda equality nhau dzesexual harassment dzinonyanyisa kutambudza vanhu vechifadzi. Saka zvese izvozvozvo zvinhu zvakaencourage vanhukadzi kuti vapinde mumaelections.
Takaonawo mudzimai wekusomalia ave chizvarwa cheamerica amai Ilhan Omar vekuminnesota 5th district mumwe wevanhu vakapindawo muparamende. Zvii zvamungataura kuti chiona kuti vane midzi yekuafrica kana african roots?
I think especially me nhau yeimmigration iyoyo yange yakakosha chaizvo. Vanhu vari kungonyanyisa kuona avo vakahwina kucongress asi mukatarisawo mumalocal elections kune vakadzi vane still ma first generation Americans vazhinjiwo chaizvo vakapinda. Saka nyaya yeimmigration nyaya yakakosha. I think vanhu vagara muno muamerica kwenguva yakareba vanga vasati vatora citizenship yavo kana kuti vanga vanayo asi vasati vaparticipata maelections vakatanga kuona kuti zvakakosha kuti vapindirewo munhau dzepolitics, nekuti ukasapindira munhau dzepolitics madecisions anoitwa iwo simo. Saka ivo pandakaona interview yavo yeBBC vaitotaura kuti vari kunyanyisa kutenda Somali community yekuminnesota ndo yakamobhiliza zvakanyanyisa kuvabatsira mudistrict mavo imomo.
Pangaitawo here tarisiro nerimwe gore kuti munhu ane midziwo yekuZimbabwe angapindawo mumatare ematunhu muamerica pamwe chetewo neiko kucongress ikoko?
Kwazvo nekuti inini pandakaona mizuro ndichingotariswa pasocial media vane midzi yekuZimbabwe vazhinji vagara muno muamerica vamwe kumakore 20-30 vazhinji vaitoti first time yavo kuvhota even though vakawana citizenship yavo kare. Saka I think vanhu vaakubengenyuka kuona kukosha kwekuengaja mupolitics, nekuti kune vaive vari concerned nenhau dzeye kuti masanctions kana kuti chii kana kuti chii, vanhu vanotoona kuti zvinhu zvakadaro izvozvo zvinogona kuchinjwa kana nini muriwo mukati necongress mutikwanisa kuvaengage. Saka I think it's very possible kuti next election tinotowana kunyanya kulocal vanhu vaugwanda kutangira kulocal tichatoonawo vanhu vane midzi yekuZimbabwe vachipindira vachiedzawo kuhwina mukati imomo.
Tinoonawo kuti bato reDemocratic Party rakakwanisa kunge richitora utungamiri muHouse of Representatives kana kuti mudare repasi. Zvii zvazvinorevawo paukama hweZimbabwe neAmerica?
Izvozvo zvakanyanyisa kukosha nekuti mitemo mizhinji ndo oversight branch regovernment. Saka mitemo haigone kuitwa mitemo kana isina kupfuura nekuHouse. Saka kune vanenge vachida kulodza vaya maZimbabwean Americans vava nevanhu vazhinji pamwe vanogona kuita look favorably issues anenge achidiscuss.
Avo vanga vari Dr. Chipode Ndere, chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica, vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vanodarika makumi mana nevanomwe vakashaya mutsaona nezuro mushure mekunge mabhazi maviri anoti Resmart Express neRebolt Carter abonderana padyo nekwaRusape. Gweta guru rehurumende muAmerica kana kuti Attorney General vaJeff Sessions vasiya basa mushure mokudzwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump. Vanhukadzi vanoita mazana maviri nemakumi matatu nevanomwe vakakwikwidza musarudzo dzeparamende dzichangopera kuitwa muAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru. Kana mchida kutitumira tsamba mboja zitumire ku studio7@voanews.com. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri mu Washington DC. Doti mosera zvakanaka.